Nyanzvi munyaya dzezveutano hwemhuka vanoshanda mubazi rezvemhuka kana kuti
Department of Veterinary Services
vaLambert Farai Gwenure vanoti veruzhinji vari munjodzi yekubata chirwere ichi sezvo imbwa dzakawanda dzisina kubayiwa majekiseni munguva yeCOVID-19 kutanga gore rapera. VaGwenure vakamirirawo nyika musangano reGlobal Alliance for Rabies vanoti Zimbabwe ine imbwa dzinosvika miriyoni imwe chete nema matanhatu kana kuti 1.6 million idzo dzinofanirwa kubayiwa nhomba iyoyi rokuti denda iri risapararire.
Rega rega vanhu vanosvika 7,000 muHarare vanorumwa nembwa, zvokuti tikada kubatanidza mari dzinoshandiswa pakurapwa varumwa nembwa idzi zvichienzaniswa nemari yokubayisa imbwa, tinoona kuti mari yokubayisa imbwa inongoita $1 kana kuti 100 bond, zvokuti zviri nani kugara takabayisa imbwa.
Vaenderawo mberi vachiti
veroga roga vanhu vanosvika 700 muHarare vanorumwa nembwa, zvokuti tikada kubatanidza mari dzinoshandiswa pakurapa varumwa nembwa idzi zvichienzaniswa nemari yokubayisa imbwa, tinoona kuti mari yokuisa imbwa inongoita $1 kana kuti 100 bond, zvokuti zviri nani kugara takabayisa imbwa.
VaGwenure vanoti hurumende inotenga nhomba dzinodarika zviuru 450,000 pagore, vachiti nhomba iyi
haikwane
sezvo imbwa dzichifanirwa kubayiwa katatu mumakore anotevedzana kuti huturu hwedenda iri huparadzwe zvachose. Mumwe mugari wemuHarare vakuda kwaClinton Taraziva vanoti ichokwadi kuti sangano reSociety for the Prevention of Cruelty to Animals SPCA harina kufamba-famba munzvimbo dzinogara vanhu panguva yelockdown.
Inini hangu semunhuwo anofarirawo imbwa, anovawo munhu anochengetawo imbwa, chekutanga chinoitika ndechekuti kune mavheti anombofamba achienda mumaareas ese. Ini hangu semandogara muHarare, vanotozikanwa kunzi mazuva akati vanenge vari kuGlenview, mazuva akati vanenge vari kuGZ, mazuva akati vanenge vari kwakati, zvinenge zvichiitwa maidentity areas. And then tongoti kumalow density areas vanoita maperiods ekuti every year vanouya vatwo vachibaya rebisiwo vanozoitawo mazvimwewo zvimwe mavaccinations pacho chinhu chavanenge vachibaya kunyanyanya inenge iri rebisi inenge yakachipa chaizvo, inenge ichiita sekuti iyo dollar kana kungoti 100 bond, hadziri mari dzemunhu. But kubva pakatanga lockdown vakazengewo vasingatafambiwo nekuti vanhu vanga vasinawo mari yekuti pamwe vangabayisa imbwa imomba musina muriwo nekuti imbwa dzekunoktown hadzivhini.
Mutauri wekanzuro yeHarare vaMichael Chidene vayambira vagari vemuHarare kuti vasachengete imbwa pamisha yavo nokuti dzimba zhinji dzinofanira kuita imbwa imwe chete inovharirwa mufenzi. VaChidene vanoti imbwa dzinoparadzira zvirwere zvakawanda, nokudaro vanhu vanofanirwa kugara vakaenda kunodzibayisa majekiseni nguva nenguva kuti vachengetedze utano hwemhuri dzavo nevavakidzani. VaChidene vaendera mberi vachiti munhu akarumwa nembwa isina kubayiwa imhosva huru chaiyo.
Hungu tine hurongwa hwokufamba mudzimba tichiona kuti population yembwa pamba yakamira sei, vanenge vaine dzakawandisa tichitaurana navo kuti dzinge dzichikamuka, uye imbwa dzatinoti pachirungu mastray dogs tinoshanda neveSPCA kuona kuti todziita sei. Dzimwe tinodziradzika, dzimwe dzinotoka dzoenda kuSPCA. Chionzori rwekuti chirwere cherebisi chisatekeshere neguta, nekuti chirwere cherebisi chinge changokubata hauponi, unongozoenda kuhospitari wonozororako uri ikoko, hapana anozopona pachirwere cherebisi. Ndosaka uchiti munhu imbwa yako ikaruma munhu akabatwa nerebisi inenge ichitori mhosva yaunoendera kukoti nekuti unenge waponda munhu.
Sangano reDepartment of Veterinary Services rine mabhuku akanyorwa navaGwenure akadhindwa mururimi rwechishona neIsindebele ayo anopiwa vana vechikoro pachena kuti vakure vachiziva kukosha kwekuchengeta imbwa iine utano hwakanaka. VaGwenure vanoti mugari wese wemuHarare anofanira kutevedzera mitemo kana kuti yeguta pakuchengeta mhuka. Mushandi wekuZimbabwe Society for the Prevention of of cruelty to animals iyo aramba kudomwa nezita anoti vanhu vazhinji vari kutambura kuwana chikafu chokupa mhuri dzavo nokudaro mbwa dzave kungoregedzwa dzisingofamba famba izvo zvave kuparadzira chirwere chechimbwa mupengo sangano reWorld Health Organization rinotiwo zvakare vanhu vanodarika makumi mashanu ezviuru pasi rose vanofa pagore mushure mekunge varumwa nembwa dzine chirwere chechimbwa mupengo chimbwa mupengo chinotapurirwa nemate mumhuka inenge iine urwere uye mhuka dzemusango kusanganisira muremwa remwa makava zvidembo nezvimwe zvinokwanisa kutapurira imbwa chirwere ichi chogumawo chabata vanhu vanhu vakabatwa nechirwere ichi vanonzwa kudziya muviri tema musoro kunzwa sevave kuoma mutezo uye kutanga kuita sevakazungaira ndakamirira 27 muHarare ndini tiri mudzamira